Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 23rd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about striking doctors in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 millimeter frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about a doctor's strike in Zimbabwe that has paralyzed state hospitals.
Junior doctors in Zimbabwe have been on strike for 23 days, demanding better conditions of service, increased salaries and allowances, and the provision of the necessary equipment in order to properly perform their duties.
The doctors staged a similar strike last year and in previous years. The government once promised to look into their grievances, and the doctors say all this has been in vain.
They are vowing to continue their industrial action until their grievances are met. Health Minister David Parenyatwa has urged the doctors to go back to work, promising to address their problems when they are performing their duties.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. Yeah, mpoit, kunjanjoka.
Ngiyaphila ndo routine.
Bayimpila kakhulu.
Ngiphilile.
Yeah.
Lamsa kuya godola but ya.
Kungcono bisha.
Ngcono yena.
Ya kunjalo mfowethu.
Ndizozo.
Yeah. So ndoti ndizozo mkulu.
Ndizozo mkoma jonga.
Ha mkoma jonga.
Yeah.
Ha. So mkulu na mkoma same thing, eh?
Ha. Aiwa, unokona ngori mkuru usiri mkoma.
Ah.
Unokona ngori mkuru uri baba mkuru, baba baba mdike vari mkuru kwa uri.
Ah.
Na hapa ndiri mkuru, ndiri mkoma.
Ah,
mkoma jonga.
Iye, kunjalo ke jonga. So, Zimbabwe mate, lamhlanje sikhuluma ngokuthengisela kwamadokotela eZimbabwe. Siyakwazi ukuthi sokule amalanga angamachumi amabili nantathu, 23 days bethengisela. So, kanye ngazani achisa mate khona ngale bathi kababuyeli emsebenzini. So ke sifuna ukuzwa ngabo ukuthi bathini ngodaba lolu. Njalo lani lithini esibhedlela nxa lihamba ndikubona kunjani. So sizwa kuthiwa abantu abaningi jonga batshela ukuthi hambani ngekhaya.
Mm-hmm.
Akuna nto abangayenza.
Akuna.
Yeah. So sizwa kuthiwa amadokotela anikwa $1.50 nxa bekukho allowance yabo. Imali yangkhona bathi incane bafuna $10.
Pa allowance.
Yeah. Kuzobuya ke iholo.
Imali yawo. Yawo.
Yeah. Kuzobuya ke iholo bathi la iphansi. So bafuna imali.
Yeah.
So kuzobuya njalo lama equipment bathi uyangena esibhedlela uthole kungalalutho ukuthi usebenze akula even oxygen kumbe le oxygen ukuphilisa umuntu akulalutho. So udokotela bathi bengeke wasebenze nxa kunjalo.
Muri kuzwa zvekutaura nemwangu naGibbs Dube ari kutsanangura kuti dambudziko riri muzvipatara rasvitsa vana chiremba kuti vange vachiramwa mabasa ndo ratoda kuti kurukure nhasi taona vachiratidzira maofisi vashandi vehurumende vachinyunyuta kuti zvino hazvina kutimirira, tinodzokera kumabasa chete kana magadzirisa nyaya yezvichemo zvemihoro. Mari dzavanowana pavanenge vachiita basa inonzi hanzi on call allowances, vari kuti ivo vari kupiwa $50 per hour. vachiti dai akwidzwa kuenda pa $10 per hour. Tozwa kuti mari dzemihoro yavanotambira vari kuchemawo zvakare kuti ishoma zvikuru dai mari idzodzo dzakwidzwa kuti dzinge dzichienderana nekurarama kunoita vanhu parinhasi. Ndo zvichemo zvine vanachiremba. Ndanzwa Gibbs kuti tina Dr. Mxolisi Ngwenya vanove mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinomirira vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende. Dr. Ngwenya, tinogamuchirai pachirongwa. Dr. Ngwenya, vateerere vangada kutanga, maybe you can explain in English to cover both languages, what transpired today and what forced you to take that industrial action?
Alright. Tukuti isusu, mugore rana 2014, we were promised, all doctors were promised that their own call allowance is going to be raised from the current velocity to our to an overall of $10 per hour. This was signed by the Minister of Health in South Dr. David Parinyakwa, but this has not yet been done. I feel that we were working under very difficult conditions to say you do not have the necessary materials, for example, gloves. So you have to be handling the patient with your own bare hands. This has led to a rise or say an increase in the risk to transmit disease from one patient to another or from one patient to you, the health worker. We do not have adequate intravenous fluids, to cover our patients who come in bleeding, especially in the maternity ward. Furthermore, they are being given expired nevirapine to cover the babies that are exposed to SIVA. So on the 23rd of January, we wrote to the minister to make him aware of these issues. And the response that we got on the 1st of February was unsatisfactory. He then wrote another letter on the 5th of February to say, Minister, if you do not avail these drugs and this equipment at the hospital, we are not going to be able to treat our patients with the quality of care that they deserve. And the doctors are already disgruntled and tired because of these broken promises that have not yet been fulfilled. The minister was silent from the 21st of from the 5th of February up until now. We are given 21 days notice to act. And then on the 5th of March, doctors said, no, we cannot continue going to work as this is posing a risk to both the patient and the health worker, as well as posing a risk to the families of the health workers. We then came up with a plan to say the only way they can hear us is to engage in an industrial action that is nationwide, that has entered its 23rd day, and up to now, no resolution really has been found.
Dr. Ngwenya, maybe you can explain for us to understand this. Who is responsible here? The Minister of Health, or the Public Service Commission, or other bodies in the government?
The direct employer of health personnel is the Health Services Board that broke away from the Public Service Commission in 2005, noting that health is an essential service that has its own needs and peculiarities. So the people who are responsible are the Health Services Board. But if the Health Services Board is not acting, then we report directly to our Minister, Dr. David Parinyakwa. So I would say the persons responsible are the Minister of Health and Child Care and the Health Services Board.
Thank you so much, Dube.
Yeah, Baba Ngwenya, sicela ubambe konapho ke ucingo. Siphonga ukukhuluma nje umphiko omncane, just something that you may have interest in. We have been receiving information here that the MDCT is actually dumped Vice President Thokozani Khuphe, Mr. Abednego Pepe, who is the organizing secretary of the party, and actually expelled spokesman Opet Kutu. So these people have been apparently opposing the elevation of Mr. Nelson Chamisa as the MDCT president. So now they're out of the MDC. And Pepe and Kupe have actually been recalled from parliament. So we are yet to see what is taking place, Chonga. So, okay, Bantu, Zimbabwe is physically beginner. Ute esiku zuzileyo lapha ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe kuzobuya umnumzana Abednego Pepe kuzobuya lomnumzana Opet Kutu kuthiwa ke i National Council MDC sokumele bechaye phansi baphume so ke hype sitheke sibikele khona ngo sizisiqhubeka ke longwenya sikhuluma ngabo dokotela abatshengiselayo yekunjalo
baba ndisanda ndichapira hangu nerurimi rweshona zvaitwa kubato re MDCT ndikudzwa kuti kune muteereri anonzi va Daniel Dube makadi va Dube
ndipo makadi
ndirumpenyu munoda kutaura nerurimi rwipi
ndirimushona baba
aiwa it's okay tongoda rurimi rwenge rwakasinunga kwamuri taurai zvenyu
okay I didn't think that no problem
zvese baba isindevele futi yakuluma ngeyaziva izvozvo
munona ndirikubata nyaya mbiri nyaya yekutanga ndiye madhokuta nehurumende kana ukatarisa kuti madhokuta anoregedza achitsinaka kusvika 3 weeks zvino zvazvinotaridza kuti hurumende haina hanya neupenyu hwevanhu nevarwere ende kana ukaitarisa futi nerimwe dii tingoenda kumaelection vari kuti kune free and fair elections but kana vachitadza kugadzirisa nyaya nemadhokta zvinoita kuti ivo pache zvavo vezanupf varize futi manini
varuze maelections Hello, Vadube. Hello,
Vadube. Hello.
Phone yanga yadzima. Taura henyu.
Okay. Varwere vazhinji tinoziva kuti muZimbabwe varwere vazhinji. Kana akatadza kubatsirwa panofungidzira kuti anokwanisa kubatsirwa. Dzimwefunga dzinomudza kuti enda kun'anga. Ende kuti aende kun'anga haana mari kuti aende kun'anga. Kuti ikonomi iri pasi ende hakuna mari even mabhengi mazuvano then from there zvichaita kuti vamwe vafe nestress yekuti anga asingafani kufana iyo stress iyo then ndaenda panyaya yanini yaMDCT panyaya MDCT zvinoneta pamusana pekuti national council yeMDCT
Hello.
Ichika zvadzadza chami. Hello.
Yes. Murumbo eta muchidzima.
Ichika zvadzadza. Okay. Ichika zvadzadza chami. Vachamisa vakazama kutaura na Maikupe kuti no, uya tibatane. Anzisise kuri abvumire zvakaita ne National Council. But iye asi kuda and kana ndichizvitarisisa straight neziso lepolitics. Iye munhu yeye anenge ane munhu ari kumupfusha kumashure kwake ari kuda kuti kuve nedivision MDC kana kuti tingati anoda kuita divide and rule yekuti kana akapfusha rimwe vamwe vanhu akavatora MDCT vakaenda kwake vanokwanisa kumuvhotera then zvitaro MDCT anokwanisa nealliance yacho zvese anokwanisa kupinda muhurumende lakini izvozvi zvinhasi kana mukatarisa nhasi panga paine nyaya yekuti ataura iye kupe achiti arida kujoina maimujuru zvichitaura kuti kumashure zvinoreva ri maimujuru ndo vangaitoita se ndo vanga vachipfusha anga iri nyoka inoruma iri paichifuridzira zvezvokuti vanhu vati ndimaikupe but iye aine vanhu vanga vachinda maadvisi
asi vadhuve ndingokupai hangu mubvunzo ndakaita inganzina Gibbs Devil's advocate asi ndisiri hangu devil pari kutsemuka bato munoziva sei kuti anofanira nga aine kodzero yekudzinga mumwe ndeupi ipapo nekuti vese vanenge vachichema kuti akaenzana
panotsemuka bato mukatarisa handisi pane National Council right National Council iyoyo vari kuti iyi ndiyo ine masimba ekuti inokwanisa kumisa munhu basa kana kumudzinga kufana ne kana mukatarisa nyaya yemanhingi nyaya yenoizi yakaitika vanga vachiti munhu akaita noizi kana tikamubata tinokwanisa kumudzinga munhingi mupadzi
saka kunosara kuine National Council ndo kune masimba
National Council ndiyo ine masimba
haiwa maita basa vadhuve regai tipe vamwe mukana Thank you so much. Gibbs, Mr. Dube, on the first issue, he said if a strike can go for 3 weeks without the government taking action, it means the government is not caring. This is not a responsible government, which is not putting the lives of its people first. Then on the second issue, the MDC, he's saying that I think the sacking of Mr. Kupe and, I mean, Dr. Kupe and these other two gentlemen, it's a positive development for the party because he feels that when a party splits, wherever the National Council is, that's the main party.
Yeah, so let's go back to the main topic of the day, yes. But before I go to Mr. Ngwenya, let's get to Ubaba Umhlophe. Baba Umhlophe, kunjani?
Sikhona njani?
Siyaphila kakhulu. Amadokotela aselesikhathi 23 days amathumi amabili lantathu bekhalala umsebenzi. Ungathi ngakhona khona.
Ya, loko uhlupha ngento nje, so ungakukhangela into zangkhona. Impilo yiyo eqakathekile before singakayizinto. Ngoba nxa kungakala madokotela ukuthi kuthi akulalile, idokotela uyabe iqakathekile. Kusekufanele ukuthi singakakhulumi konke esiyabe sifanele sikukhulume, fanele siqakathekise impilo zethu fesi. Ngoba kathesi ungakhangela silanda ama-holiday. I-holiday kunezinto eziningi ezenzakalayo. So nxa kukuthi sesefika ku-holiday thina ngakwi-Easter nala, sesefika ku-Easter kwampa kungala dokotela ezibhedlela, kuzaba yini emhlabeni kumbe empilweni zabantu nxa kukuthi uzafika wena ufike ugula mbe usuyenze i-accident mbe usuyenzeni, so ufika lapho ezibhedlela uthole udokotela abastrikile. Indaba angaqali bekukhangele khonokho bebone ukuthi vele ama-grievances abo kuyini fesi.
Ye, so nxa sukhangele wena ubona ngazani pho kumele lulungise njani udaba lolu?
Ya, udaba lolu yona sile ministry. I-ministry athi ngeyani vele, i-ministry yalolu gatsha vele ngeyani, yona ikhangeleni. Nxa kuthiwa into ngize engani thuba kubeyikhuluma ngokuthi kube kwakuvunyelwe ngo-2014 i-Sanos Ministerial. So kwakuvunyelenweni kwakuthiwa kuzalungiswa njani. Kaba kulandele back to kulandele i-history, ngoba nxa unika asobantwana phela lama amadokotela ukuthi uza kuphathela iswitch kodwa umpromise into ongasoziyenza. Yabo.
Yes, so yeah, siyakuzwa kakhulu ke mzala. Ube le mpela veke enhle Baba Umhlophe.
Siyabonga.
Yes, so Baba Umhlophe lapho he's saying that the Minister of Health should actually address some of these grievances. Because he still recalls that there were some promises that were made, you know, previous promises. So why not live up to that?
To those promises.
Yeah, maybe
Maybe Dr. Ngwenya can give us an insight on the government side, what the government has been telling you, why it has failed since 2014 to fulfill some of its promises. Hello, Dr. Ngwenya.
Yes, I was listening here while you were discussing issues that do not concern the SDS.
It was just a breaking news that we got and we just announced it, and there was no way we were going to avoid it because it's a breaking story that we got now. That's why Gibbs announced that there's something that came in as breaking news.
All right, that's okay. We have been engaging in negotiations with the representatives of the government, namely the House Services Board and the Minister. The problem or the challenge that we have faced the most is that the Health Services Board is not negotiating in good faith, claiming that they are giving doctors $5 per hour and totally ignoring the issue of drugs and medicines and special equipment in the hospital. Initially, when we asked them, they said that they have raised $22 million for the procurement of drugs and essential medicines in December 2017. But they said that money has been availed. Then where are the drugs, where are the medicines, and where is the equipment? We went on then to the issue of money, which really was not the main issue that took the best side, because the main issue was the issue of drugs and medicines, because we were seeing that was being a risk to ourselves, our patients, and our families. And then when we got to the issue of the money, they then said they are giving people $5 per hour of the call allowance. We calculated to them using the certificate that was in their position, and they showed us, the numbers then showed us that we were actually being paid at the last 50 per hour. So this was a standpoint to say, no, guys, we cannot negotiate in bad faith. We are ignoring other issues, number one, which is drugs and medicines. And then number two, you are blatantly lying about the number of hours that we are doing at work as well as the amount that we are giving. So at that point in time, we reached that standstill. And then that standstill is what is led to this issue, is led up to 23 days of a strike. Mm-hmm. So we are hoping there will come a point in time where they actually realize that they need to negotiate in good faith and address all the issues that they take with us.
Ndiboisa hangu mfunzo ipapo Dr. Ngwenya. Tiri kunzwa muri kunyanyotaura nenyaya on call allowance. Muchitaura kuti mari moda kuti inge ichisvika pa $10 ichibva pa $50 ipapo. Ku mari yemihoro yatingati salary yakasiyana here neiyo yamuri kutaura on call kana kuti $1.50 iyo ndo inenge iri per hour yako ichizoita monthly salary yako.
Aiwa zvakasiyana nekuti monthly salary is $329. Ndoya ndingati ndinowo. On call inoitwa kuti kana ndakushanda usiku hwese nemakuseni ese ndichiedza kuti ndirape varwere vangu vauya pakati peusiku ndiwanewo kuti ndinoita ndashandira because ndinokwanisa kuti ndishande hangu nemwoyo wangu wese asi kana paine motivation yekuti ndiri kupuwawo kamari kekuti paawa randiri kuita ndiri pabasa ndiri kuhora awa iroro zvinoitawo nayo sero rudo rwacho rinobva rwawezera because zviri kuratidza kuti aiwa vari kuzviona mundi kushandisa masimba angu nenjere dzangu nemaoko angu kubatsira vanhu pakatei.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunhare. Dr. Ngwenya, tine mumwe muteereri. Tina mukoma Joseph. Makadii mukoma Joseph?
Ndiri kwangu. Makadii mukoma Blessing?
Nhasi mairasa mangoona bhachike mukati Jonga aba bhachike raBlessing. Ndijonga. Aiwa ndiri mupenyu. Ibhachike remuri nzira ndatora, musazomuudza.
Alright,
ndipei nyaya yacho kuti yakamira sei because muri kunzwa zvichemo zvatiri kuwana pano ana chiremba ari kuti ari kutambira mari inoita $50 pamwedzi ye on call allowance yekunge paita yatingati emergency yavanenge vachiita iye usiku makuseni then kozoti yawe pamwedzi mari yemuhuro pamwedzi $329 ndichiremba.
Ndingati kudira nachiremba zvakaoma nekuti basa ravanenge vachiita ibasa guru, ibasa rakaoma chaizvo. Asi isusu sevana veZimbabwe chatinenge tichikumbira ndechekuti dei vana chiremba sezvo vazvo vachinge varamba mabasa vaida kuti vawedzerwe mari ikodzero yavo kuti varambe basa nekuti basa ravanenge vachiita rinorwadza. Saka semuonero webisa vana veZimbabwe tinenge tichiti dei vana chiremba varamba mabasa saizvozvo dei vachigonawo kuzoti isusu sevana veZimbabwe kana tichinge tagona kuenda kwavari tine mari yatinenge tichigona kunovapa sekutsvaga maprivate doctors vagone kunotibatsirawo kunyange havazo varamba mabasa kudaro. Vasaramba mabasa vachigara kudzimba dzavo asi vagone kutibatsirawo isusu kunyange vakaramba mabasa vari kudzivashandiri hurumende but dei vagonawo vaigona kutibatsirawo isusu vana veZimbabwe tichienda kwavari tinochema tichitaurirana navo vachigona kuwana mari asi vakaramba basa kuitira kuti hurumende igone kuvawedzera mari nekuti hazvina kukodzera kuti hurumende ivambunyikidze kodzero dzavo. Inofanira kuchengetedza kodzero dzavo sana chiremba kuti vagone kuwanawo zvavanoshandirawo nekudawo kuti iri basa ravo ravakatoendera kuchikoro vakapedza mari dzakawanda vachienda kuchikoro kuti vagovatsakura pamhuri dzeZimbabwe. Saka isati tinenge tichingochema tichiti vana chiremba varamba mubasa kudaro vagone kubatsira kunyange mhuri yeZimbabwe inenge ichitambudzika kuti vawane rubatsiro.
Ndofunga Dr. Ngwenya vanogona kupindura ipapo. Dr. Ngwenya, manzwa zvataurwa nemuteereri mukoma Joseph.
Ndazvinzwa zvimwe zvachona. Tinoti isusu kumhuri yeZimbabwe patakatanga strike iyi tanga tine masenior doctors atanga tasiya pabasa kuti abatewo varwere vari kunyanya kurwara kuti vaabatsirikane. Asi nekuda kwekuti hurumende haina mbotinzwa ba kubva 23 January kwese ukoo takazoona kuti hazvibatsire kuti tirambe tiri pabasa nekuti kana vanhu vari kunyanya kurwara vachiatendwa uye zeva ti atendi kwa pati na misonga ya chona parungora mbaba chingo ufasu saka aziku basi mbira yosa kataka zemboti ayo regai tigari zedu kumba kika misonga ya wako kana misonga ya wako wazo taura ozo mari atinya ya iri tamsoro soro sayi leo misonga nima nilipiwa saka tati kumbira uti urimende daingo ita osiri akunyanya nisi osiri nisi osiri kibodi wakadiri kwenye hizi jekiru ba zikanzi wakadiri kakiru mameru unu tanguwa ino hizi sawiri rana wazinyora tabeza ino saina wano gona tezo wana anakiru mba hizi hizi wakuba
mkoma Joseph ndofunga manzika za taurwa na Dr. Ngwenya chisa na ngurabu
Nda sinzo andi no baba batu za kumsa kanaka uye ndino indira na nao ezi ipache na kuti urumende iyo pacheza ya kone wakuti ise mshunga muzipatara uyeze ya kone wakuti ibadare wanachimba mariza wanoda saka isusu tili kuchema kuti hapana ere imwe nzira inga gona kutoro wana nachiremba ya kuti wagone kubatira wanawe Zimbabwe zisirize kuti zine urumende na kuti urumende iyo pacheza ya foira kana kuti hato kone wabatara eno fana kuti itire wanachiremba pamoche tende kuisa mshunga muzipatara saka hakuna ze imwe nzira ere kuti wanachiremba wagone kubatira wanawe Zimbabwe
Ndofunga ndopa vambotsa nangura kanda vanzwisisa zvakanaka Dr. Ngwenya. Vachitaura kuti tinogona kunge tine ma kushipira kuti tinoda kubatsirai. Asi kana tikadzokera kuchipatara hakuna mishonga. Hazvina zvazvinobatsira. Saka vari kuti hurumende yakaisa mishonga muzvipatara tinogona kudzokera kunoshanda.
Alright, not in an advance.
Thank you so much, Mkoma Joseph. Gibbs,
there is a caller on the line. Umbongeni is Tole.
Okay.
What's the name? Umbongeni. Umbongeni is Tole. Unjani, Baba? So, akutsho ukuthi odokotela lapha uyeza ukuthi bathini. Bathi bavuyele emsebenzini kuze kulungiswe konke okuhluphayo. Okunye kwangikhona sikuzwile ikholo labo liphansi. Nga udokotela azuza $329 ngenyanga azuza calling allowance ye $1.50 kuzobuya ukuthi nxa ebamba ama patients kala ma gloves kambe kuya ngaphi sithole konke lokho
kodwa mthamangela ngibasoli mina lento abayenza inhle kakhulu ngoba lento ibonisa sethu ukuthi uhulumende kamnanga kwalovile uyehluleka angeke odokotela basebenza besebenzela into engekho kufanele bahole edoktha imali eyi-right ebonakalayo njengabantu abafundileyo kwatapha njengokuthi iZimbabwe yonke abantu ngabasebenzi odokotela bona bayisebenzela into engekho hayi mina ngiyabasapota kakhulu abaqhubeke babonisa mpela abantu bonke beZimbabwe ukuthi lo hulumende okhona akanakekeli abantu akabhekeli imithi umuntu osebenzayo eZimbabwe ngoba phela odoktha yibo ababheka babambe wonke umuntu eZimbabwe okufanele ukuthi ngabe yibo abantu ababhekelwa kakhulu kwezezimali kakhulu ngoba abantu labo babamba abantu phela wonke umuntu uthende bona babe ngasebenziso phela abantu bayapha so mina ngiyabasapota kakhulu noma ngabe sithwele nzima abantu besifa ngokungasebenzi kwabodoktha kodwa baleli ilungile labo igovernment leye kamnanga kwakufuneke babhekelele kakhulu ibheke kakhulu ukuthi odoktha bayenzani ukuthi bakhalale umsebenzi mabe bamamelo abaqhubeke ngekhalala umsebenzi
So bangabele kube kuqhubekela
phambili MDC iMDC chamisa isebenze kahle kakhulu khathele ngabantu abangafuna ukusebenzela ibandla abaphume bahambe
Yes siyabonga kakhulu Sithole ngakho konke okuchoyo ungathi nalokusasa mzana
Yeah siyabonga
Sibongela kakhulu So that is Mbongani Sithole he says he supports doctors 100% because they are supposed to be well catered for the people who went to school to do whatever they did and at the end of the day the government is supposed to support them fully you know and this is your life depends on doctors if the doctors are not there you're done
that's true you know I saw this report that I wanted to read out and maybe Dr. Ngwenya can help us on the current situation this came out on Wednesday that the Zimbabwean government said on Wednesday, it would not pay salaries and allowances to striking junior doctors, taking a hard line in the first big labor dispute President Emmerson Mnangagwa has faced since he took power. And the doctors immediately said they would not be intimidated and would not return until their demands were met. Dr. Ngwenya, has anything changed here or the government is still standing by its word that it is not going to pay those junior doctors who impact on the industrial action.
Okay, I will digress from your question a little bit to answer the last caller. The last caller alluded to that the current government is not really worried about health. What we are saying is really this is not an issue that has arisen in the current government. Like I said, it's dating back since 2014 in the previous government. So we are actually basing or hoping that the current government is the government that has shown a certain level of efficacy and they may or are really going to resolve our issues. Then coming back to this question, we are saying these threats we say we are not going to pay themselves are threats, number one, illegal, because the fight that we are at right now is a legal fight. We gave them 21 days of notice. We actually started engaging them on the 23rd of January. And so them saying I'm not going to pay the tax is actually worsening the situation, because the tax already erased to say, if we are not going to be paid in April, then why did we go back to work before April? We may as well forfeit that month of April. They may even go back to say we are firing every debtor to try and make them huddle and cuddle for the post and rush to say, I'm going back to work because I want to be paid. But really, that is going to worsen the situation, because if you check all the debtors and they are actually knowing that they are not getting paid already, then it even worsens the situation. So we would like to say we are not scared of any threat. If the threats are valid, let the threat buy the medication, let the threat pay the debtors, and let the threat see the family.
Yes, kodwa siyabona ke dokotela ukuthi nxa bengasoze belinike iholo lizaphila njani pho?
Nxa bengasoze iholo angazi angisakuzonga kakuhle nangichazele.
Ye, nxa bengasoze belikholise baba Ngwenya, awubona ukuthi kuzahlupha abanye benu begcina bebuyela emsebenzini sokutshaya izikole lapho?
Kuzaba nzima sibili kodwa okwalesi sikhathi sizayala sibambelele sizwe sidinge eminye imisebenzi lapho esingabambelela khona, ngokuhambela imisebenzi lapho uyabe ungenzi khona lutho, ubukela abantu begula besifa bezivela unikwazi ukuthi umkhuhlane abawugulayo yilowu njalo ufuna lokhu, kodwa kungenxa yokuthi kakula lutho lokumsiza lolu lutho, yinto enzima kakhulu. Kusanjalo nje ukuthi wena uthi uyabuyela emsebenzini wakhona, wena lowo siseliwe ukuthi ngenyanga ka-April awusoze ubhadale, kakusizi ngenxa yokuthi ususiyasebenza amalanga angu-31 usebenzela amahhafu.
So lizaqhubeka kuphela vele yifayafaya
hayi, siyaqhubeka uhulumende eze ebambe sibili lapho okuqakatheke khona, ngoba kudala sinenyeza isikhathi sesifikile esokuthi-ke kuqalise sibili okwenza into ekhanyayo phansi.
So Dr. Ngwenya here is vowing that they're not going back to work because things are really tough, you know. He says, he said that you can see a patient who is very sick and you know the remedy to whatever ailment that patient is suffering from, but you won't be able to do anything because there's no equipment, all those kind of things. So it hits their hearts, according to him.
Yeah, pakaoma. Dr. Ngwenya, takanzo kuti makasangana nevatevedzeri vemutungamiri wenyika, munokwanisa here kutizivisa kuti zvii zvakasungwa ipapo?
Takaitika ndechekuti vakuru vedu vanonzi maconsulting ndovakandosangana nevatevedzeri vemutungamiri wenyika, vadzoka kwatiri vakaudza zvetezvite isusu vamiriri vamwe vana chiremba kuti pane zvasungwa ikoko. Tikati aiwa, kana pane chasungwa tinoziva kuti mutungamiriri wenyika kana kuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika munhu anoshaita atinoti professionalism. Saka kana zviriko zvasungwa ikoko zvinonyorwa pasi tizvione, nekuti tanga taudza mamembers vedu vatinomirira kuti aiwa, pane zvasungwa zvakamira zvakadai se tikanzine mamembers zvakanyorwa zvacho zviriki, nekuti taane nguva zviga zvakasungwa zvisina kugadzirwa. Tangomirirawo kuti kana pane zvakanyorwa tione, tiongorore kuti ndizvo here zvakanyanya kusema nezvacho, kana zvirizvo tosainyirana pasi todzokera kumba.
Thank you so much, Dr. Ngwenya. Regai timbotora muteereri tozodzoka kwamuri. Tine muteereri Mukoma Brighton. Makadii Mukoma Brighton?
Ah, ndiri pano makati kumakomatoka.
Aiwa ndiri mpenyu muri kupi?
Ah, ndiri ku Harare.
Muri mu Harare. Aiwa pindai muchirongwa kungoitira tiziyo kuti kana makutsanangura tinowana ka picture kekuti ho vari kutaura kuti pachipatara chepagomo chakavharwa tobva tangoona gomo kuti apo.
Ano inyaya yakaipa iyo nekuti inyaya yeutano inyaya yakainofanira kukoshesa. Uya ndofunga ini sekuona kwangu ndingadanwo nechinzimbo nechekuti pariamendi yedu haisiri kunyatsa kushanda saizvozvo. Vari kutimirira pariamendi. Saka toti hurumende tinotaura maparliamentarians iyaya. Ndiwo vanofanira kunga vachitozvigadzira. Ini ndiwo vanofanira kunga vachitogara kuchikoro nai vakomana tozviita sei oidzo mari dzakadzoka kai dzingadzingopuwa kamadhokta iyayaya ende uye training yavo zveshuwa vakomana ava vari kutraina zvakaomarara zvakazvisingaite vamwe vakaendesa kusouth africa presidential inonzi presidential scholarship. Asi madoctors ivava vari kutraina vari papapo vari kutraina vasina kana anything kutanga saka izvozvo ende vari kuenda ivava nepresidential scholarship vari kubva vangoenda zvavo havana kana izvinhu vanotarisa so parliament yedu hapana chimwe chindikachiti hurumende titaura maparliamentarians yedu ngatingoivaona kuti vanhu ivava vari kuitei ndo chikamu chanani chida kuti nditaurize kuti
saka imimi chamunokurudzira chii kuti parliament iite nekuti kana tingoti haina zvairi kuita zvii zvamunokurudzira imi
isu kana vachiti izvo inonzi power triangle inofanira kunga iri equilateral triangle kwete isosceles yekuti yakawandira kuzvia guy arm is not doing its other work. So the other issues andoda kuti ndiona kuti madoctors anofanira kungochema ari mustreet ko parliament yachona iri kuti kudii naizvozvo because even the budget they can change even the budget iwo vanotitorai mari uku mutova ari madoctors why can't the parliament do that why should they wait for the executive
Thank you so much, Mukoma Brighton Maitaba.
Yes, not the woman there at the Stoura, but there's no, you can say woman. I mean, it is not a government.
Ndosakati chivati mutungamiri wenyika kana mutungamiri wehurumende.
Ndiwo mutungamiri ka. Asi you should be accountable to other people. And those people kana vasingakubvunze iwewe anongoita kazvaanofunga.
Ndizvozvo.
Our parliament should give his go and sit there tomorrow otaura kuti mune mari iyi muipai madoctors. Finish, zvapera, end of story.
Aiwa ipfungwa yakanaka regai tigonzwa vamwe vateereri naivo pamwe chete Dr. Ngwenya kuti vanotambirawo sei nyaya iyo. Gives Mukoma Brighton is saying.
Uye zvandaona kuti nditaurirewo Mukoma Jonga. Training school kwavo kwavanenge vachitraina. I mean, government, they can give one to my presidential scholarship. Wakomana wari kunoita whatever, my degrees, whatever, and this is my degrees are a bit minor. As it is as important as the health sector. Wakomana wari kunoita whatever, and this is my degrees are a commit every day. Achitraina futi ari and achibatsira futi ikokuyoko. I mean, what is the government doing about one training? We want everything to be perfect everywhere in the health sector. Ndo zvandofunga ini. And our parliamentarians should be, they are the ones who take every bit of that problem.
Oh, thank you so much, Mukoma. Yes, he's saying that the parliamentarians are to blame. Yeah, because in terms of, say, the budget, they can sit and change the budget and allocate more money to the health sector so that these doctors are covered. And also he's saying that the government also should consider the training these doctors go through. He gave an example of some who get scholarships to go to South Africa, though he's saying that some of those people will be doing minor degrees as compared to medicine. So he's saying the government should also take into consideration all those cases and make sure that doctors are catered for.
And of course, we've been trying to get hold of Dr. David Paranyatwa, and we're told that he is not responding to his calls. We are also trying to reach Dr. Ruth Laporte, the chairperson of the Health Parliamentary Committee. Hopefully, we're going to get them. Ngakanye ndawo ngithatha baba Mashongani ecingweni. Baba Mashongani, kunjani baba?
Kona.
Ye, akutsho ukuthi wena indaba leyo uyibona njani eyamadokotela. Amadokotela sele 23 days, Mashongani, bengayo emsebenzini. Bathi hayi bantu, kulukhulu ukubukela abantu besifa, wona ukwazi ukuthi kumele wenzeni. Kodwa awula equipment, awula lutho.
Ikinga ngithi uyabona ukuthi nabo isikhathi lesa umnangagwa into le angayicabangi. Uyakhumbula isikhathi lesi bathi bamfakele ijef kudleni, umbonile ukuthi naye ufulayile ugijime kakhulu, abona ukuthi ngizofela khona la. Ubonile ukuthi iphilo iqakathekile yena, khona manje sewuyadula uphilile kahle. Ma if angagula manje angafulaya aye khona le ko-China le. Manje heyi, hayi ikinga yilapha heyi, ayilunganga mayisoko. Kusho ukuthi abanandaba nomuntu. But ngifuna ungena leyi yokuqothwa kwabanye abantu.
Yes, ngakangeni kuyena leyo leyo ngoba namhla yi-sidebar. So khona ukuthi amadokotela abe lokhu etshengisela abantu bezama ukuya ezibhedlela bengatholi ukwelatshwa. Pho ubona zani kungalungiswa njani kodwa kuna ngombono wakho?
Into le engiyibona kuyafana. Namhlanje kunomunye umuntu oyangifonela ukuthi usesibhedlela i-side ye-Chris esikhombezi athi bathi amaphilisi akuna max akuna lutho lapha esibhedlela. Manje kuyafana if bangaya khona esibhedlela khona manje se uphumile ubuyela ekhaya because i-medicine ayikho. Manje ama kunjalo kunzima because angithi ngitshela ukuthi umnangagwa isikhathi bamfakela Jeff yena ubonile ukuthi impilo yethu athi heyi ngigibezeni manje ngihambe ngibongise manje uphilile manje angeke asayingena uyabona ukuthi hawa
hayi siyakuzwa ye so liyana enye ngiyakunika 15 seconds for ngiphosa elincane ngaleni enye ngoba ayisile udaba esingalo lapho.
Okay, uyabona ukuthi into le yenzeke lapho bamoshe kakhulu abathi abaqotshiwe but ngizokufanisela la e-South Africa. Mina ngihlala la e-South Africa la manje i-ANC iqotshe uJulius Malema last 2016 khona manje se bayakhala bathi lo muntu uqotshiwe kanjani ngoba se siyadliwa izinto azihambi kahle. Manje lapho bamoshe kakhulu abafuzi abantu abaqotshiwe ephatini. Manje uma ngisiyela ikomo ngithi ngibonela ikomo zami lapha umuntu akazilisa uya lwaba azigcina se uyagula nyana uma ngithi sengiyazifuna se ufikile ukuthi azigcine lwaba azigcina wena usafuni nazo. Ikinga le imosheke kakhulu lapha kusho ukuthi uma ukuthi baqotshiwe nathi siqotshiwe even ngingana i-idea khona le nami bangiqotshile nami angeke ngikhona uyabona ngizokufanisela kufana nabo Washington News angeke wenze i-coalition nomuntu kanjalo bazokhombulela uthola ukuthi iwinile bazoqoshwa nawo nabo uthenda ibit wonke bazoqoshwa bona
awubona yes siyabonga Mashongani ungadinga kusasa ba
thank
you. Yes, so on the issue of the health services in Zimbabwe he says you know the authorities don't care about common people. So he gave an example of President Mnangagwa. He says he flew out of the country when he claimed that he was poisoned while he was attending a Gwanda rally. So he says that's what they do. They fly out of the country whenever they want some anodynes and other things. They just go out and get that kind of treatment. That's why, according to him, they're not addressing this kind of basic problem that is affecting doctors.
But you know,
so he says they won't do it.
If I'm to give them an advice, make sure that these people who vote for you have good health so that they can vote for you.
Yeah. Because when somebody's ailing, you can end up putting an X in the wrong box, right?
Yeah, even not going there.
Yeah.
You need
because
someone,
hungry.
Yeah, you need someone to carry in a wheelbarrow to take you to the police station.
Yeah, it's really hurting. So, in Dr. Slow Cola Lapa, this is what is global and going. Yeah, point, Gujan.
Kona kuthe yezantela liyashaziya la kumoyeni.
Ye, ngikhuluma lobani mzazi?
Ngikhuluma lo mzizi.
Ye, akutsho ke mfowethu ukuthi wena nxa usubona udaba iradio yakho ungani phezulu kakhulu iyehlisa.
Iradio
yehlisa. Ye, yehlisa sibili ngoba iyasilimaza indlela.
Okay.
Ngisuwenze njalo.
Sengenze njalo.
Na, ubone ke. So udaba lwamadokotela ulibona njani? Wehlise futhi lokhu izwakala baba, lokhu izwakala. Ye, ayehlise futhi nxa ulesihlobo sakho duzani lawe khona.
Okay. Masizo kanye ngathi labantu mhlambe sebedlelana la material society sishukuthi kuba komuntu sebedlelana mfila sami ngiyisazisazela ukuthi lambe ukufa komuntu sokungasendeki business
so utama material society sesebenza esibhedlela
ya sebe nobudlelwano labantu bezibhedlela lapho ukuthi ma ngabe mhlawumbe kufuna umuntu sebesazi ukuthi hayi imali singenile lelo liqiniso elaziwa ngubani nobani kuphela nje thina abantu bangayikithi emathekeleni endisini ovalo ngoba vele inkululeko siyizwa nje ngegama kodwa kahle kahle vele yinto esingakayiboni-ke thina le ebizwa nkululeko sithi kwaba eyithethile nawo siyayihluphekela sise-South Africa kungenjalo sikhululekile kambe ngayini esingabe siyifuna la eMzantsi Afrika
ye siyakuzwa pho-ke kulungiswa njani uhlupho lolo
eyi ayezilongi labantu bempumalanga kuyi babathethiwa njengoba nje besemandleni isizwe sakithi ngapha isicelele kamthakazi kandaba vele sisenkingeni kwakukahle nje ma ngawo kwavunyala leyo nto ukuthi thina siyimele soda ngapha ezamandebele ngoba laphana thina nje lizaba nje kuphela labantu bahola balandaba nathi yithi-ke uJoshua Nkomo wasiya emnyameni laphana nje wahlanganisa izinto ezingahlangani ngala baholi vele thina ngabafikakile nje fana leyo fana nje lobunyonyo budobhi vuthuluka phansi kwamatafula nje kahle kahle ayikho nje indaba yethu lapho
hayi siyabonga kakhulu-ke ngibongaungathiasasabuzanhayi
kahle
so what he's saying is that you know basically he suspects that various societies
how
because when you die,
then
the burial societies get something out of it. So he says,
okay, maybe Dr. Yeah, Mgwenya will respond to that. Let me just go to a caller. We have Maxwell. Mkoma Maxwell Magadi.
Mkoma Magadi, Nyaguru.
I want to room penny. Murufona Murugupi.
This is Andrew for DRC at Pacolo Wave.
Okay, you could say DRC.
Aiwa kune kuchenezwa hako.
Aiwa zvinofadza. Tiudzewo zvamunofunga pamusoro penyaya yatiri kukurukura nezvayo.
Nyaya inorwadza kwazvo. Kurwadza kwainika ndekuti izvo uswa anorwa nzou uswa ndiwo unoparara unokuwara. Nzou dzati kutaura inehurumende nemanana achiremba. Chokwadi chiri pakati pawaya isi hatichizivi chinozikana nawo nehurumende nanemadoctors pakati panhuvano zvechokwadi asi hurumende inove iri kutonga nyika iri kutonga vanhu iverega vanhu vachifa nemhau yekuti zvemadoctors madhimandi akakawandisa handione kuti pakatwasuka ipapo sai hurumende yava netsitsi nekuti izvo irambe iri mupawa iyoita kuti vanhu vaidiwa kuti vatonge vanhu vava kuda kuti vatonge vararama saka navorega vanhu ivava vachiparara nemhaa yekuti zvemadhimandi emadhikta zvakawandisa handione kuti hurumende iri kuziva zvairi kuita
saka tingati here hurumende iri kuita maune kana kuti kutokundikana nokuti dzimunguva vanenge vachingopo mhosva kuhurumende yakanga iripo kuti isisu dambudziko takaona riripo zvino tine mazuva 200 kana asvika kana kuti 100 aya tiri mukutonga saka hatina zvatati takwanisa kunge tichiita
zvingadaro hazvo kuti hurumende inganemedzere hurumende yekumashure asi kuti hurumende yapo izvezvizvi yakati kuti yave nezimbabwe kureva kuti izvo zvakare zvakapfuura vatikatarisa vanoemesa vhiyo kuti ndivavo vakarenyatwa havana kuchinja nepresidendi watava naye ndiva vamunangagwa vakanga varimo futi muprevious government uyezve tikatarisa motoka dzakatiwa madzishe atipo kana madzishe tinowada vanokosha kurarama kwedu ndofunga motokari idzodzo mari iyoyo tingadi yakashandiswa ikatinga zvishandisiro zvemachiremba mishonga vari kuda nemagrovers and so forth ndofunga nyika yedu yaiyaendera mberi
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Maxwell tichitendawo zvakare nekuramba muchititsigira muri kuDRC
ninio ndatenda chose nekundipinze pamhepo
thank you so much Gibbs that's one of our listeners, Mkoma Maxwell, he was calling from DRC. Yeah, he's saying that he thinks that the government is not doing enough, just like all these other callers, except for one caller who said that he suspects that these funeral homes are working with hospitals.
Yeah.
Maybe Dr. Ngwenya can respond to
that. So, Dr. Ngwenya, two issues here. You had a caller. You know, there are some myths at times that when certain things happen, they happen for a reason. And now this guy is claiming that hospitals are working with burial societies so that the people who die, you know, it's like a belt churning out some material for sale or something like that. So they take those bodies and profit out of it. And then secondly, doctor, do you think the government is going to raise money that you need, knowing that the government is broke, almost?
For the first caller who suspects that hospitals are working hand in hand with that what you call funeral
burial societies.
Yes, burial societies.
Mm-hmm.
I'd like to say to that caller, what happened is that have they ever seen a burial society into the hospital. People are given the choice to choose the particular burial society that they want to work with. That's that when a patient comes and they decide, the doctors are not aware of the particular company that this individual is into. So how can they then recognize that society to cause the death of the patient? I find it very degrading that certain individuals think that doctors do not value the lives of the general public with esteem. Because if someone passes on, I can rest assure you that someone who went through medical school and without their ethics has done their very best. And it could have been a case of one, an unavoidable death, and number two, a case of shortage of the particular drugs and the medicine, especially this is the particular case that has led to that. Then to go on to the second caller. The second caller has said, in particular, government is doing well with testing, but he has a problem with the level of the means. I would like to say with the caller to say, at the level of the Ministry of Health and Healthcare and the Health Services Board, what we have realized is that we tabled our issue on the 23rd of January, and today we are on the 3rd. And this is 2 months' time without a proper response. And now they are trying to run around instead of fixing the issues. They are actually trying to accuse the service line of the amount. About the amount that they are getting in the past. So I would say to the first caller, that practice is not expected and would be uncommon of a doctor, and there are really no avenues did that actually happen? And to the second caller, yes, we have a problem in our meetings with the health service board because the least they could have done to respond to our people.
And then in terms of the money, is the government going to manage to raise money to pay you? We know that the government doesn't have a lot of money.
We are hoping that the government will go to its coffers as well as back to the 2014 promise to try and raise the little that they can to then uphold the welfare of doctors. Because doctors generally disgruntled of even the quality of service that is going to be given to our people for decree. In terms of the Abuja declaration, I mean to suppose allocate 15% of the national budget to the health sector. So we're hoping that we're moving towards such a level, 15% of the national budget allocated.
Thank you so much, Dr. Ngwenya. Please do stay on the line. We have a caller, Mkoma Amos Chitokwani. Magadi.
Yipo, Magadi.
Hai, watiru wape, nyumuru kufona, umuru kupi?
Ndikufona ndiri kuSouth Africa.
Aiwa, pakanaka, tipe iwo pfungwa dzenyu nguva dzakutandanisana.
Shuwa, pfungwa dzangu dziri pakutivo havana chiremba vaifanira kuti vahusiwe zvichema zvavo nekuda kwekuti vakatiwana nguva yekuti vacheme zvichema zvavo vachitohwikwa nekuda kuti hurumende yataiva nayo kare yaiti kana ukachema zvichema vanogona kutitora mukana wekutora vanhu vaisa mutirongo. Saka apapo zvino tinoona sekuti kana vachireza avo maproblemu avo vanononoka kuti vadavira but hationa sekuti vachazosvika pakuvadavira havo kana vakaramba vakangotika madziro.
Saka munofunga kuti pane shanduko ingavepo here nokuti tokuona kuti zvichemo izvi ndezvekubvira kuma2014.
Kwezvino tinoona sekuti kuda shanduko ingawanikwa nekuda kwekutivo pava nehurumende itsva kubva 2014 paiva nehurumende yakare, saka zvainge zvaita senge zvaiti remei. Saka kwezvino tinotarisirawo shanduko kubva wogore rakapera kusvika kwezvino kuti kuda zvingashanduka ende vangakasira kudavirwa.
Hanzi, mhinduro yacho yanonoka.
Ngavambotishingirire sevanhu vakuru vane vachambotsikatsika madziro asi vari kuvarongerawo zvakanaka kuda.
Aiwa, regai tigozonzwawo kuti vamwe vanoti chimaita basa zvikuru, Mukoma Amos.
Tinotenda.
Mukoma Amos Chitokwani is calling from South Africa. He says the government should listen to the doctors' grievances, but he hopes that since this is a new government, maybe it will honor these grievances or the demands from the doctors. Unlike the previous government of former President Robert Mugabe, he says that was a different kind of government.
Let's read some of the messages that we have on Facebook. We've got Benford Mafubaze, who says, if doctors are given money, what about teachers and other civil servants? A selective review of salaries is never a good idea. It's high time we appreciate that all professionals are the same and very important. And then Liberty Mhlanga says, good evening, before you too, Liberty Mhlanga. Arnold Teremuka says, all the demands by the doctors are justified. After 5 years of hard work at medical school, no one will feel dignified to be earning a mere $1.50 per hour, per hour for dispensing medicine. So now, I think, Dr. Ngwenya, you heard this guy, Benford, who says, you know, there shouldn't be some selective application of some kind of salary review. So what is your take on that? Just briefly. Dr. Ngwenya?
That there is a public service commission which looks into the welfare of all the other workers and how services are. That is how that was formed in realizing the peculiarities of the health sector. This means that our hospitals are open 24 hours a day, which means doctors and nurses work during the night and other health workers. So they have to be compensated for that.
Thank
unlike
you.
Other
Thank
members.
You.
who work from 84 and are being compensated accordingly.
Thank you so much. So, and when your time, our time is up. Thank you so much, sir. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Mpolisi Ngwenya of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Thanks also to all people who are actually listening and viewing us. Signing off is Gibbs Stube in Washington, D.C., saying, have a lovely, lovely weekend. Bye.
Studio 7.